mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 ndira 2021 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551. Hurumende yoyambirwa kusadhinda mari itsva yakawandisa. Vanotengesa mumigwagwa votaura nehurumende kuti vabatsirwewo munguva yekuvharwa kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551 zvichitevera kufa kwevanhu makumi maviri nevatatu 23 nezuro. Bulawayo yakarasikirwa nevanhu vanomwe, izvo zvakaitawo kuManicaland. Vanhu mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevaviri 942 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mapfumbamwe nemumwe 191. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi maviri nevanomwe 127 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi manomwe nevapfumbamwe 79 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu makumi matatu nevaviri 32 vakafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino masvingo seMashonaland East yarasikirwa nevanhu makumi matatu nemumwe. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi maviri nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi matatu nevapfumbamwe 23,239. Vapora munyika vachiita zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 13,396. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Muganhu vanoti danho rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rekuti riri kuda kudhinda imwe mari yemadhora makumi mashanu yemunyika rakanaka chose. Asi muzvinafundo Muganhu vanoti hurumende haifaniri kubva yadhinda mari yakawandisa nekuti zvinogona kukonzera matambudziko okushaya simba kwemari iyi. Mumashoko avo kuvatori venhau, gavhuna weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangurya vanoti vari kuita izvi senzira yokurerutsira vanhu vave kunetseka nekufamba nemari yakawandisa kwenguva zhinji. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugano.
Danho rekutorwa neReserve Bank of Zimbabwe rekuita introduce higher denomination sezvatiri kuona kuti kuri kuda kubuda 50 US dollar note, idanho rakanaka nekuti rinobatsira kuti public ikwanise kuita convenience pa transaction. Mari iripo pari zvino yema $2 nemacoins, tichitarisa mamiriro aita mitengo nenhau yeinflation itanga tinayo kunyanya in 2020 yanga yakakwira zvikuru, haichakwanisi kubatsira kuti vanhu vakwanise kubatsirikana patingati convenience kuti mari ikwanise kushanda basa rayo remedium of exchange. So idanho rakanaka
Asika muzvinafundo mugano vamwe vari kutyira kuti hurumende ikaere yatanga kudhinda mari inozodhinda mari yakawandisa zvozokanganisa upfumi uye vana IMF vakatomboyambira kare kuti zvekudhindadhinda mari dzakawanda ndozvinozokonzera matambudziko akaita seinflation.
Handione pane dambudziko papfumi hwenyika kana vamangudya vakaprinda mari yemadhola manotes inonga ichibvisa yeRTGS. Saka izvozvo hazviwedzere money supply munyika. Asi vakaprinda mari yakawandisa yemadhola inopfuura yeRTGS yavanonga vabvisa ndo pazvinonza dambudziko. Asi kwetakabva kumashure uko havasati vaita izvozvo. Saka ndinofunga kuti idanho rakanaka kuti tingidai tichiita mari iyoyi yemaDollars 50 anobatika kuti vanhu vawane kutengeserana.
Asi sei zvakakosha kuti iuye panguva ino?
Nekuti kwetakabva kumashure uko even maDollars 2 acho anga akutorambwa. Macoins anonga achirema, saka haisiri mari inonga yakurambwa. Saka $50 yakanaka. Asi dai vaiti wandutsei kuti ikwanise kusvika kumaruwa.
Sei zvakakosha sezvamurikutaura kuti mari iyi inge ichiwanikwawo kumaruwoko?
Nekuti ndoo vanhu varikutambudzika nendawo yekuti vakada kushandisa mari dzepafoni dzitingati ana EcoCash dzinovanesa pane dzimwe nguva nekuti kunova kusina magetsi, havakwanisi kushaya mafoni avo, kusina network. Saka distribution yemari ndaiende kumaruwa kunyanya kuti vanhu vabatsirikane.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Akazivisa nezuro kuti icharamba ichipa vashandi vehurumende mari yekuzvibatsira panguva ino yecoronavirus, ichitiwo ichapa mari iyi kuvashandi vanobatsira vasingaoni. Hurumende inoti ichapa vashandi vayo mari inoita $45 emadhora ekuAmerica yerubatsiro, asi vachiipiwa iri mumari yemuZimbabwe. Vari pamulandigere vachange vachipiwa $30 emadhora ekuAmerica, asivo vachipiwa iri mumadhora emuZimbabwe. Mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions vaGibson Mushangu vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro kuti hurumende ichabatsiravo nemari iyi avo vanobatsira vasingavoni, asi vachiti vachaita musangano nehurumende kuti mari idzi dzekubatsira vanhu dzipamidzirwe.
Hurumende iyo taona yotipatsamba ichizivisa vashandi vayo kuti varonga kuti mari kumbotendawo nokuchengetedza vashandi vayo inoti inonziyo yeCovid allowance inova inosvika iyo $45 ari madhara ekuAmerica ichange ichiendera mberi. Izvozvi unu zvatakanga takurukura mudare reNGNC sevamiririri vevashandi vehurumende tiri pamwe chete neyo hurumende yachoni, tikawirirana kuti iyi mari ngaimboenda mberi isava inomira, asi kuti vanhu ngavarambe vachiipiwa nokuti dambudziko iri hatirioni richipera nhasi kana mangwana kana munguva pfupi, asi kuti idambudziko rinova rinoisa iro utano hwevashandi vehurumende panjodzi.
Saka tingati izvi zvafadza sangano renyu here vamushangu?
Chatangofara nacho ndechekungoti hurumende yaramba ichitevedza nokutsidzirana nezvinhu zvatakawirirana muhurukuro dzedu dzemashandiro evashandi vehurumende. Chataa kutongoona ndechekungoti nekuda kwematambudziko ataramba tosangana nawo, iyi mari inogona kunge isingachatokwani. Chinova chikamu chataa kuchitotarisira kutoti kana zvaringana iwo mwedzi unowandira togara pasi nehurumende toti aiwa kuti mari iyi yeCovid allowance ngaichirega kubviswa uve muhoro uchange uripo pamwedzi yose ichatevera.
Munopindura hurumende muchiti pamusoro penyaya iyi?
Isu takuona kuti zvinhu zvichiringana ngaichiwedzerwawo mari yachona iyoyo yeCovid allowance ibve pamakumi manomwe nemashangu emadhora ekuAmerica iuyewo kunyange kumari inogona kusvika kuzana nemakumi mashanu kana mazana maviri.
Zvimwe zvamunotarisira kubva kuhurumende ndezvipi?
Nyaya yetinonyanya kutarisira pari zvino ndeyekuti isu sedare reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions, SICOPSTU, tiri kuona kuti danho rokuchengetedza utano hwevanhu ndiro rakakosha pari zvino. Tinoda kudya, tinoda kupfeka, tinoda kuwana pokugara, asi utano hwedu ndihwo hwakakosha pamusoro pezvose. Mari vangatipa zvavo, asi ipo patinoshandira napagadziriswe tione kuti hatichapinde munjodzi.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Service Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vanoti hurumende haisi yokuimba nayo panyaya idzi vachiti sangano ravo richabvuma zvaitika.
COVID allowance hapana chakashata pamusoro pecovid allowance. Chinhu chakanaka kuti yaextendwa kumasivu servants, but yatinoziva pahurumende yemuZimbabwe ndechekuti zvinhu zvakawanda zvinoita with good intention hatizvioni zvichiita. Zvakafanana nokuti izvezvi tiri kunzwa kuti kune rubatsiro runoenda kuvanhu vanenge vapruvha kuva covid positive kunoita iko 650 to 1,000. Mari iyi hatisati taiona payati yabhenefita ticha. Varayiridzi vakawanda vakabatwa necovid kubva gore rapera vari kunetseka kusvikana nhasi uno kuti voaccessa wocovid assistance kana vachirwara sei. End varayiridzi vakawanda vari kuonekwa vashaya mari yokuti vobatsirika sei vabatwa nedenda iri recovid. Saka zvinhu zvakanaka kana zvichitaurwa pabepa, asi totenda yavira hari yedeme nokuti zvakawanda zvakadai zvinotaurwa hationi zvichiitika. Zvekare taifunga kuti varayiridzi vawanewo inotipfuurei mamasivhu sevens, nokuti pari zvino tiri kuona kuti upenyu hwavarayiridzi huri parumana nzombe. Varayiridzi ndo vega vari kunzi panovhurwa zvikoro, chero izvezvi pano pakavhurwa zvikoro for examination, vanongoenda kuchikoro pasina kutestiwa kuti tipatsanure kuti ava vane denda recovid ava vana.
Avo vange vari mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation kana kuti VISET rinoti rinotarisira kuti rwendo runo hurumende ichabatsirawo nhengo dzaro nemari munguva ino yadzisiri kukwanisa kushanda nekuda kwemutemo wekumbovharwa kwenyika. Mashoko esangano iri anouya zvichitevera kuvharwa kwenyika kwemazuva makumi matatu kana kuti lockdown level 4 iyo yakadzikwa nehurumende yesvondo rapera. Mukuru weVisit vaSamuel Wadzai vanoti mukumbovharwa kwakaitwa nyika gore rapera nhengo dzavo dzakawanda hadzina kukwanisa kuwana rubatsiro rwakavimbiswa nehurumende kuti ruchapiwa vanozviitira mabasa emaoko. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rebasi iri. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mamiriro akaita zvino ndeyekuti nhengo dzedu hadzikwanisi kuenda kundoshanda kufunga muri kuziva matsananguriro akaitwa lockdown nehurumende ndeyekuti munhu wese unenge achinzi ari kutarisirwa kunge ari mumba. Kusiya kwevashoma-shoma vanotengesa mavegetable nemafruits vakabvumirwa kunge vachishanda kune mamwe mamakets. But vashoma takatarisa kuwandu huri kurarama kuburikidza ne informal sector. Saka idambudziko hombe chairo ratakatarisana naro sevanhu vari muinformal sector. Chinonyanya kutishungurudza ndechekuti mukoma Jongata atakatarisirawo kuti hurumende ichauyawo neurongwa hwekubatsira raramo kune avo vasingakwanisi kuenda kumabasa kundoshanda. Munotondera imi kuti pakatanga nyaya dzelockdown idzi muna March gore rapfuura. Kwakanga kune tsananguro kubva kuhurumende yekuti vanhu vachange vachibatsirwa vakunge vachirarama vachiwana mari atingati magrants avanoisirwa mumaaccounts avo kuti vararame kunyanya vari muinformal sector. But hatina kuona zvichiitika izvi. Saka urongwa uhwohwu hapana jekeso yekuti huri kuenderera mberi here kana kuti hapana chichauya. Saka kungochema chete kushushikana muinformal sector.
Misika ipi yakavhurwa pane ino nguva iyo yelockdown?
Pamataurirwa zvakaitwa vese vanenge vachiita nezvemafruits and vegetables kana kuti vaya vanenge vari vakumafarmers anenge achiunza zvinhu kumamarkets, vanhu vanotengesa zvinhu zvakandodaro ndovari kubvumirwa kunge vachishanda. Asi dambudziko ratinaro nderekuti hapana kuuya sananguro yakazara kuti ndivanani vacho vari kunzi vange vari mumamarkets iwayo. Zviri pajekerere here kuti kana inini seni sawadzai kana ita kuenda kunotengesa kumaketi ndokwanisa kuenda? Kana kuti kune avo vanenge vachizivana nevari kumaofisi mahombe ndo vanotenderwa kuenda kunoshanda. Saka hapana jekeso yekuti ndiani wacho anofanira kuenda kunoshanda, asingakwanisi kuenda kunoshanda ndiani, uyezve kuti sei asingakwanisi kuenda kunoshanda. Chechipiri, hatisati taona rubatsiro rwokuti vacho vari kuenda kunoshanda vane zvikwanisiro here zvokushanda mumamaketi imomo vasiri mukupararira kwechirwere ichochi. Tinoona madonations aito akawanda, ndopatiri kudaidzira isu sevhiseti kuti tiuye nemadonations muise mumamaketi. Matreaders anga achikwanisa kushanda asingaparadziri chirwere ichi, chiwana mappe, chiwana masanitizer, chiwana maface mask.
Avo vange vari mukuru wesangano revhaiset vasamuel wadzai vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi pa Studio 7. Mose mose kwa muri ikoko. Aiwa zvakanaka. Ndi jomchomu pano pa Stillport South Africa. Haina hangu mashoko angu ndeyekungoti vanhu vezano vasataura vachiita kunge vakasika vanhu. Zvavanojairira vachiita vana veZimbabwe vachitaura vachiita. Tichibatikana hedu nokuti hatina zvokuita nokuti vakabata zvomboka. Ndiona hangu zvakanaka maperere enyaya yavamugwadi ichipera zvakanaka kwavari. Vamugwadi kana vakasatunga kukurumidza kumhanya kundorimaka vachawana vamwe vesapedza mika. Saka vanhu kana tichitaura hatisaita kunge takasika vanhu. Inongori yambiro kuvanhu vezanu pf. Kuna vagaule vamugwadi vaparadza nhane vamwe vakawanda wanda tisingataure hediyo magogondera acho, asi zuva ravo richasvika. Ndinotenda
Shamarari Trumpa semusi washamari repastudio 7. Ndinoitwa Paul Kombo, ndiri paVelcom. Ndine urombo nevanhu vari pabhodha. Hurumende kuda yapindirawo yakwanisa kununura vanhu vari pabhodha vaende kumabasa kwavo, because tingasvahwa ndivo vanhu vari pabhodha vachakonzera korona. Saka hurumende kuda yapindirawo yakwanisa kuyamura vanhu ava vaende kumabasa kwavo. Ndatenda vamushamari nenguva yenyu.
Murisei studio ku injinenzo wangu Simon Ndripa Pitura pa Mganda Fundi. Esh, hiyo corona yache anyanyisa. Ndi izvi esh maurera yakuita acho anyanyisa. Anongodi vanhu kuti navagona napo kuti vambomira famba famba. Vanhu ngavateerere kupfeka mamaski anotaura, nekuti mangasapfeka mamaski hakuna chinongobuda. Corona iri kuuraya kwete zveutano.
Ya makadi zvenyama ana mukoma Jonga. Ndini Jeff Tawoshe ndobva kuZimbabwe pagutu Rhine chivi chimondo. Dokutara ndiri kuno kune bomu South Africa. Yandanzwa vamwe baba vataura vachiti ini zvematongerwo enyika ndaregera nokuti munzora wabata MDCT neMDC Alliance. Angagara zvake asingachadi zvematongerwo enyika. Kwete zvokuti Chamisa tingamurasa. Chamisa ndo wakabata pasi rese renyika yeZimbabwe. Tiri kunze kwenyika. Tinoti pamberi naChamisa tisi kuzodzokera sure. Tosangana gore ra2023 ndopavachaona chokwadi kuti Chamisa ndowedu chai chai. Tiri kuzomuvhotera tisi kuzomurasa. NdiChamisa 2023 ari kuzopinda panyanga.
Magadiko muZimbabwe ndinoitwa Fox Stole ndiripa South Africa. Ndichikurudzirawo nyaya yeCOVID-19 ndiripo pakuti vanhu ndava zviprotekte nokuti shuwa vanhu vari kufa vakawanda. Tiri kuno kuSouth Africa kwafa vanhu vati vandei nenyaya yekungopitizira chipinda chibuda. So ndiri kumira naPresident ndichitaura ndichitiwo zviri nani tibatwe neCOVID-19 ndakagara mba. Pane ungoti pese pese tiripo handione zvichifamba ende vanhu vari kupera muchana muchana. Saka please we have to make your do protect life is good. Why? Because tirikufa takatiwandei. Saka ndiripo hangu pakuti tingomirirawo kuti tiprotekte Zimbabwe yedu tiite vanhu varipowo pasina kana problem. Sangoita mhizhonga pese pese vanhu ndavagara mudzimba tese tinofanira kuti tirarama. Ndapenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bepa nhau reNew York Times rinoti mutungamiri wenhengo dzeparamende kana kuti Senate dzeRepublican Party vaMitch McConnell vaudza bepa nhau iri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakapara mhosva dzinofanira kutongwa. Izvi zvinotevera kutaurwa kwaitwa nemutungamiri wechitatu mubato iri muSenate amai Liz Cheney avo vati vachavhota kuti vaTrump vatongwe pamusoro pemhosva dzavanonzi vakapara mukukurudzira vatsigiri vavo kuti vakonzere bongozozo paCapitol Hill nemusi wechitatu. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari mugari wemuWashington DC Dr. Frank Guni vanotiudza mamiriro akaita zvinhu pari zvino.
Zvichitevera mirizhonga nekupinda zviri kunze kwemutemo kwakaita vatevedzeri vavaTrump vavakanga vapesvedzera kuti vaende kunobvuta masimba kudare reparamende kuCapitol, vanotungamirira zvekuferefetwa kwedzimhosva veFederal Bureau of Investigations kana kuti FBI vakamiririra nharaunda inobatanidzira District of Columbia vaStephen Anciono negweta guru rinoona nezvekuchuchiswa kwedzimhosva kana kuti US Attorney for District of Washington vaMichael Sherin vazivisa ivo kuti pari zvino vavhura mhosva kana kuti vapinza kumatare mhosva dzevanhu ivavava dzinokwana 160.
Ndiani ari kupomerwa mhosva idzi?
Mhosva idzi dziri kupomerwa vanhu vakapesvedzerwa navaTrump kuti vaende kuCapitol Building kana kuti kuparamende yemuno muAmerica kuti vanokonzeresa kubvuta masimba zviri kunze kwemutemo.
Mataura pamusoro pevanoferefeta veFBI vari kuti
tikatarisa zvabuda izvozvi ndezvekuti FBI iri kuti iyo yakakwanisa kuongorora nekutsvakurudza nekuziva vanhu vanosvika vanosvika 170 vavakaona pamifanikiso nepazvitivitv vese ivavo vakanerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zviri kunze kwemutemo zvichiburikidza nekupesvedzerwa navatrump inonzi pachirungu insurrection. Tiri kuonawo zvakare kuti nenyaya yekuti vadari ava kana kuti nhengo dzeparamende dzakambunyikidzwa mumba yanga yakadzivirirwa pamwe chete pari zvino izvozvezvi patova nenhengo dzeparamende kana kuti 3 lawmakers vati vatobatwa nechirwere checovid-19 chavanofungidzirwa kuti vakaparadzirana apo pavanga vakavharirwa kana kuti vakambunyikidzwa muimba yekudzivirirwa kana kuti secure room vari pamwe chete.
Nyaya yeimpeachment kana kuti yekunyanera vatrump mhosva yakamira sei?
Dare reparamende repasi kana kuti house rapedza kunyora kana kuti kugadzira magwaro ekunenera vatrump mhosva ekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vapidigwe hurumende zviri kunze kumutemo. Mhosva iyi ndo inonzi pachirungu impeachment. Dare reparamende riri kuvhota musi wechitatu kuti vatrump vanenerwe mhosva iyi zviri pamutemo. Ndo kunge vamike pence kupera kwezuva sivatadza kubvisa vatrump vachigara zvatinoona kuti hazvione zvichiitika.
Vatrump havasi kutaura zvakawanda asi nezuro vakashanyira dunhu reTexas. Mungatiudzei pamusoro pekushanya uku?
Taona zvakare vatrump vachienda kualamo kuTexas pamuganhu weAmerica neMexico apo vandoisa runyoro rwavo pachikwangwani choruzhowa kana kuti yatingati bhodha rwavakavakisa vachitiwo vazadzikisa vimbiso yavo yokuti vaizovaka ruzhowa pakati peAmerica neMexico. Uye vari ikoko vataura zvakare kuti zviri kuitwa nekongresi zvokuda kuvaita impeach kutambisa nguva.
Svondo rinouya nemusi wechitatu vaJoe Biden vachatoreswa mhiko yekuve mutungamiri weAmerica. Pane urongwa hwakakwana here vagoni hwekuchengetedza chiitiko ichi? FBI inotii?
Imo muno muWashington DC umu hamuna kumira zvakanaka nokuti FBI zvekare yazivisa kuti vanoziva kuti vatevedzeri vavatrump vane urongwa hwekudzoka zvakare kubvira musi wa16 kusvika musi wa24 mwedzi unowandira vachiuya kuzokanganisa nekurwisa nekuita mvongamupopoto. Asiwo zvakare kumatunhu ese ari 50 kana kuti mastates ese ari 50 vari kutarisira kuti mumaguta makuru ematunhu iwayo vatevedzeri vavatrump vachaita zvakare mvongamupopoto nekurwisa kuitira kuti varambe vachitaura nyaya yavo yekuti vatrump vanotiwo vakabirirwa musarudzo saka vabiden havasi purezidendi wechokwadi. Zvinhu zvakaoma zvisati zvamboitika muno muamerica izvozvo izvo. Zviri kuitwa navatrump zviri kuratidza kuti utongi hwejekerere nemitemo yeamerica ine zinyekenyeke ravanga vasingambofungire razofumurwa nekuita kwavatrump. Uye tinotarisira kuti mberi kunouya zvichagadziriswa America igozogara murinyararo. Asi pane njodzi yokuti muno muamerica munogona kuita hondo dzekumukirana yatingati civil war kana zvinhu zvikasagadziriswa nenguva iripo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Kuroja kunonetsa kwese kwese, Bundu Boys nekambo kavo Kuroja chete. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana mashanu ane makumi mashanu nemumwe 551. Hurumende yoyambirwa kusadhinda mari itsva yakawandisa. vanotengesa mumigwagwa votaura nehurumende kuti vabatsirwewe nguva yekuvharwa kwenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.